vachitaura pamuzinda webato ravo weZANU PF muHarare vadzoka muupoteri vamunangagwa vakaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zvaungana kuzovatambira kuti vainge vachida kugadzirisa upfumi hwenyika vachivimbisa vanhu kuti vaizovawanisa mabasa vamunangagwa vakabva vadomawo muzvinafundo mutori Ncube kuti vave gurukota rezvemari vachitaura muna Gumiguru gore rapera vaNcube vakati vanoda kuti vanhu vatange kutaura nezvekugona kana kukundikana kwavo kwapera mwedzi mitanhatu mwedzi iyi yapfuura vamwe vachiti urongwa hwavo hwetransitional stabilization program hunenge husiri kubudirira kunyange hazvo ivo vari kuti vakwanisa kudzikisa bhajeti yehurumende munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti muromo hauzarirwi nerwizi
zvinenge zvakona kubva pakachinjwa hurumende pane zvakawanda zvakataurwa nenyaya yeupfumi asi zviri kuitika on the ground ndezvekuti hapana zvachinja
vamunangagwa vakavimbisawo kuti vaizokwezva vekunze kusanganisira vekubritain neamerica avo vainge vavatemera zvirango pamwe nevamwe vakuru vakuru veZANU PF vachivapomera mhosva yekutonga nedemo asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoti zimbabwe yakundikana zvachose kukwezva vekunze ava
mareforms ata takatarisira kuti achaitwa kuti anga achizounza confidence muekonomi nyaya dzekudhila neuori wakwasvukira munyika hadzinisi kufamba nenzira yatachingofamba nadzo ndo nyaya dzinounzawo confidence muekonomi saka pari zvino muri kuona kuti nyaya yeconfidence yakatsvati dererei
vamunangagwa vatendererawo nenyika dzakawanda dzinosanganisira china russia belarus switzerland nedzimwe uko mapepanhau ehurumende anobva aburitsa misoro yenhau yekuti vanenge vadzimba zvikuru nekuwana anonzi mamega deals asi vamwe vanoti izvi ndizvo zvaingoitwa navamugabe pasina chinobuda asi vakambotungamira sangano reconfederation of zimbabwe industries vari muzvina bhizimisi vakalisto jokonya vanoti nyaya yapa kuti zimbabwe itadze kubudirira inyaya yezvirango zvayakatemerwa
nyaya inonyanya kurwadza panyaya yemasanctions akaitwa namaamericans ndeyekuti iwo maamericans arikutoshandisa masanctions kukondrora nyika dzese dzapasi rose nokuti mari yavo ndeinoshandiswa pasi rose saka chanyanya kubaya kunozvo kuti kana tikashandisa mari yavo ivo vanotopedzera mabhengi omune meda akupanishwa kunzi mashandisirei muri kuitirei izvozvo nokuti nyika yenyu ine masanctions
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vaspelan jabangwe vanoti kushayikwa kwemari yekunze kuri pa kuti vemabhizimisi vagadzire zvinhu zvishoma dambudziko iri rabva ranyanya kukomba sezvo magetsi atangawo kunetsa sezvo mvura yave shoma kukariba uye pasina mari yekunze yekutenga magetsi kubva kunyika dzakaita semozambique nesouth africa gurukota rinoona nezvemhando dzemoto dr joram gumbo vanoti havo vemaindastry havasi kuzonyanya kudzimirwa magetsi
mamiriro atakaita ndeyekuti iko makampani ese kana kuti mastrategic areas edu ese akafanana kana nevewinter cropping ndo vatinenge tichiti magetsi atiri kuwana anofanira kutoti anga achinda kwavari kuti isakanganisika kumativi akafanana naiwayo
asi vamoyo vanoti kudzimwa kwemagetsi mudzimba idambudziko zvakare pachitariswa mamiriro eupfumi hwezimbabwe
nenyaya yekuti mavasa akachinja mavasa akuitwa kudzimba indastry hazisi kuindastry tadakajaira chete indastry dzaakudzimba sezvo the nature yeproduction yakati chinjei
ko chii chinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika tabvunza vatendai biti avo vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemdc
it's a political crisis haufe wakatonga it's not possible kuti utonge usina consensus kana kuti chibvumirano chevavo vauri kuda kutonga hazvigoneke da izvozvo kuupfumi hapana zvavanoziva kuupfumi taifanira kuita deal neinonzi macroeconomic stability or fiscal consolidation or kurarama living within our means chechipiri tofanira kugadzira nyaya yemonetary policy tobvisa chipuka chaitinonzi rtgs dollar
kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vemabhizimisi kulondon kuAfrica Financial Services Investment Conference svondo rapera kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti ikwanise kukwezva vekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.